Vachitaura pamusangano uyu nhasi, vamunangagwa vati nyika dzakabudirira dzinofanira kuzadzikisa zvadzakavimbisa nyika dzichiri kubudirira panyaya yekudzipa mari yekuti dzigadzire mhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema dzakaita semarasha. Vamunangagwa vativo zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dzekumawirira zvirukanganisa zvikuru hurumende yavo muzvirongwa zvekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Greater progress would be made on our climate goals were it not for the albatross of illegal economic sanctions imposed on our country. We demand the immediate lifting of these unwarranted and punitive sanctions. And we are ready to play our part in addressing climate change and other challenges that face our world.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo kuti nyika dzemuAfrica dzitaure nezwi rimwe chete nekuti hadzina kubatana padano rekuti dzoramba dzichichera mafuta ekufambisa dzimotokari nekushandisa marasha here kana kuti kwete. Zimbabwe ichibatsirwa neChina iri kushandisa marasha kugwenya remagetsi rekuhwange. China iyo inonzi iri pamberi kusvibisa mweya wekufema inombopa zvivimbiso zvekuti icharega kumira kushandisa marasha kana kubatsirawo nyika dziri kuashandisa dzakaita seZimbabwe. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kutatarika kuwana mari, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vange vachifara kumusangano uyu nemari inosvika mabhiriyoni zviuru zvisere nechidimbu kana kuti 8.5 billion yekubatsira nyika yavo kuvandudza mhando dzemoto yavakapiwa nenyika dzinosanganisira America, Britain, Germany, France nemubatanidzwa wenyika dzekumawirira weEuropean Union. South Africa iri pachidano chegumi nechitatu panyika dzepasi rino dzinonzi dzinosvibisa zvakanyanya mweya wekufema. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze vaLawrence Mashungu vanotiwo misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Nyika dzose dzapasi rose dzakatarisana nekuvandudza hurongwa hwadzo hwokurwisana nematambudziko eclimate change kana nekushanduka kwamamiriro okunze uhurongwa hwetingati hwemanationally determined contributions. Uhu hurongwa hwenyika dzose dzinotarisirwa kuti imwe neimwe nyika ingaitei kuti idzise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro okunze. And zvakaonekwa nenyanzvi namaexperts kuti hurongwa hwakaiswa nenyika panguva dzino tikahwerengedza zvose zvinokwanisa kuitwa nenyika dzose panguva dzino hwemaNDC haukwanisi kusvitsa nyika pachinhano chokudzisa kupisa kwakanyanya kungasvika pa 1.5 degrees kana pa 2 degrees nezvatataita. Saka nyika dzose dzinotarisirwa kuti dzivandudze zvakanyanya zvadzakavimbisa kuti dziite panyaya iyi.
Nhumwa yeAmerica panyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze vaJohn Kerry vati sarudzo dziri kuitwa nhasi muAmerica hadzisi kuzokanganisa gwara reAmerica munyaya dzezvekudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.